hulumende yathi vanhu vanofanira kupiwa 17.5% vangavakabirira vashandi vekuvapedzisa vakabvumirana nazvo vakasaidirana pasi. Chinove chibvumirano chatiri kuramba isu sevanhu vakabirira maticha ekumaruwa seinyeni tiri kuti 17.5% ishoma, haienderane haienderane nemitengo yamo muzvitoro, haienderane nemaliving conditions nemaconditions aripo muzimbabwe izvezvi.
Matendisa mhinduro yenyu.
Tatonyorera kuapeshi, tanyorera kuhurumende, tiri kutarisira kuti musi wemuvhuro tichaendesa mhinduro dzedu kuhurumende, tichaendesa iri petisheni tichinyatsovatsanangurira zvakare zvatinotarisira kubva kwavari seemploya wedu. Takabva vaudza zvatinoda asi tirikuona kuti havasi kuda kuzvitambira, saka tichavayeuchidza zvakare tichibva taramba 17.5% yavari kutipa nekuti ishoma satichitarisa nemari yatiri kutambira inoita $280 pamushando. Akutambira mari iri pasi, akapiwa 17% anongawedzerwa ne$44 inove mari shoma zvikurusa. Tichitarisa nepovhati datamline yapa $720.
Mamwe masangano evadzidzisi anowirirana nemi here? Anokutsigirai here?
Wongu masangano ose ezvokwadi ari genuine, atingati masangano anonyatsomirira vashandi, maticha anobvumirana nazvo.
Saka kubva panapa moita sei?
Sezvatabvotaura, tichaendesa gwaro renyuto rinosanganisira kwati tichizivisa apechi kuti hatisi kuwirirana nekutengesa kwavakaita. Tichazoendesa gwaro renyuto zvakare kuhurumende tichivarangaridza zvishemo zvedu. Tikuenda mberi maprotest atakataka musi wa18day atinoti maRed Friday protest achaenderera mberi, asi mhando dzeprotest dzava dzinenge dzichisiyana. Pamwe tinenge tichiita masit in, pamwe tinenge tichiita magosnow, pamwe tichatoenda murodhi chaimo tichifamba tichimacha tichienda kumahofisi evaemployer tichipa zvishemo zvedu. Saka tiri kuti hatisi kupreempta hedu kuti mufriday yega yega tinenge tichiitei, asi friday yoga yoga kubva nhasi zvichienda mberi izuva reprotest. Maprotest acho atochiti maRed Friday protest.